Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wesvondo, ndira 16, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munoziya mnhomba dzeana flu dzinobairwa pasi rose haingonzi wabairwa nhasi upenyu hwako hwese ndizvozvo unobaiwa gore rinoya wotanga futi zvimwe chetezvo nenhomba dzeCovid-19 zvakatoonekwa kuti kana wabaiwa pakanga papera nguva yakati kuti zvinenge zvakureva kuti wakuda kupuwa inonzi booster.
Uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCovid-19 hwoderera zvishoma.
Saka nekuda kwekuti vamuna angabva vataura kuti kwaana maby-elections zvinobva zvatochinja mamiriro enyaya yacho yose. Magweta edu ari kuongorora kuti aone kuti zvingafambiswa sei kuti vamuna angabva vaudze kuti vakadeedzera kuti masiti aya achafanira kuenda kumaby-election asi vakaenderera mberi.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission otaura nezvekutatsurana kweMDC neMDC Alliance panyaya yezita rekushandisa musarudzo. Kunyange hazvo mutedzeri wemutungamiri webato reMDC Alliance vatendai biti nevamwe vavo vakanzi nedare reSupreme Court vadzokere kudare reParamende zvinhu zvichiri zvakaita mhute panyaya iyi. Munau dzemitambo tichakupai zviri kubuda kumakwikwi eAfrica Nations Cup kuCameroon. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Azi rezveutano rinoti nezuro vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nacho vave zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi mana nematatu kana kuti 5,243. Asi uwandu hwevanhu vari kufa hwatidzikirei sezvo vhiki rapera kwakafa vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 95. Asi mazuva mamwe chete mavhiki maviri adarika kwainge kwafa vanhu zana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 131. Vanhu mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 297 vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi munyika huri kurambawo huchidzikira sezvo mumazuva manomwe kusvika nezuro vanhu zviuru zvina negumi nevatanhatu kana kuti 4,016 vainge vabatwa nechirwere ichi. Mumazuva mamwe chete mavhiki maviri adarika vanhu zviuru zvinomwe nemazana manomwe nevana kana kuti 7,704 vainge vabatwa nechirwere ichi mumazuva manomwe. Vanhu vabaiwa nhomba kekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemaviri nemazana masere nemakumi mashanu nevasere kana kuti 4,203,858. Vanhu vabaiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nevasere zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 3,228,693. Vanhu vabaiwa nhomba katatu vave zviuru makumi maviri nezvishanu zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 25,798. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCovid-19 munyika Dr. Ignes Mahomba vari kukurudzira vose vakatanga kubaiwa nhomba zvikuru vanoshanda muzvipatara uye vakwegura nevamwe vari munjodzi yekurwarisa vakabatwa nechirwere ichi kuti vabaiwe nhomba kechitatu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tinotenda nemubvunzo wenyu zvechokwadi hurumende yakataurira mhuri yeZimbabwe kuti takutangawo kubayira nhomba yechitatu sekuziya kwenyu imi nhomba dzetiri kubayira dzeCovid-19 muno dzinobayiwa majekiseni mairi asi takazoona kuti vamwe vanenge vachida kuti vabayirwe nhomba yechitatu sekutanga kwetakaita nhomba idzi dzeCovid-19 kana mucheuka muna February 2021 takatanga tichiti waya vane matinoti macomorbidities kana kuti vane zvimwe zvirwere vana BP vana sugar mahealthcare workers vedu vatinoti mafrontline workers wacho iwavo vatinoti vane highest risk ndo takati ndovanotangwa asi tichibva tamba tichingoenderera tichizongobayirawo vamwe vanhu ndizvo zvimwe chetezvo nekuti ndo vakatanga kubayirwa ndo vaakutoonekwa kuti vanofanirwa kuchitanga kupuhwawo iyo yatinoti booster iyoyo kana kuti nhomba yechitatu nekuti paane nguva yapfuura 6 months kutanga kwavakaita kubayirwa saka vaakuda kuti vadii vaboostwewo ndokungotanga kwatiri kuita asi tiri kungokurudzira kuti kuenda mberi tikwetichangoita ikoko vanhu vese vanenge vachizongobayiwawo nhomba yechitatu iyoyo nare nekuti vakatanga kubayirwa rini nhomba dzekutanga dzacho
saka iko zvino kana ndisiri muchikwata ichocho icho chakatanga kubayiwa handingakwanisi kuti ndakuendawo kunobayiwa pasina chandiri kunzwa hangu
zvisizvo zvatiri kutaura tiri kungoti isu tinongoprioritiza vana mukoti wedu machiremba edu nevamwane vatinoti zvimwe zvirwere vana BP sugar nezvakadaro asi hazvirevi kuti kakuvamwane vanobva vangosiyiwa pasaidi sekutanga kwetakangoita takatanga tichikudzira ivo vanhu ivavo asi vamwane vakabva vangoteera vachingobayirwawo zvimwe chetezvo ndo zvetiri kutongoitawo pane zvino tikati mukaenda pakliniki kana paine vanhu 10 vatatu vari vana mukoti wedu machiremba edu kana kuti vano maBP ndo vanoenda pamberi pecue vachitanga kubayirwa izvozvo zvimwe chetezvo ndo zvichishangoita kwese kwese kwetinenge tichingobayira nhomba iyoyo
asi kavamwe vari kubvunza Dr. Mahomba kuti pae vakambonzi aiwa mukabayiwa nhomba mbiri zvinenge zvaita nani munenge mazvidzivirira ko seiko zvino kwakudzimwe yechitatu
sekutaura kwendaita kwetakatanga kuya muna February March April May June July August September October November December January raakutoda kutosvika gore kubva vanhu vabayirwa izvozvo munoziva nhomba dzeana flu dzinobayirwa pasi rose haingonzi wabayirwa nhasi upenyu hwako hwese ndizvozvo unobayiwa gore rinoya wotanga futi zvimwe chetezvo nenhomba dzeCovid-19 zvakatoonekwa kuti kana wabayiwa pakanga papera nguva yakati kuti zvinenge zvakuri kuti wakuda kupuwa inonzi booster zvakangofananawo nezvetinoita nhomba dzeflu dziya saka zvireve kuti petaiti paya wavharidzirwa nokuti wabayiwa nhomba mbiri zvazvisiri zvaiwa ndizvo chaizvo izvo ndozvo chaizvo izvo ndo yatinoti primary course iyoyo asi munhu one zvomuenda pamberi uchizongopuwawo mabooster kupera kwenguva tichingofambira pamberi saizvozvo
kune vamwe vasati vatombobayiwa kana yekutanga chaiyo mungade kuvaudza kuti kudiya
tiri kutoramba takamhanya nawo chaizvo iwavo tinotokurudzira sekuziya kwamunoita imi WHO yakatopawo magwaro kana kuti maguidelines vachiti kune nyika dziri kuda kupa mabooster wari kuti iwo asi rambai makasimbarara kuti vanhu vasati vabayiwa wanyatsokukurudzirwa kuti vabayiwe ndokuti ndizvo chinhu chikuru chaizvo icho chakanyanyokosha kuti nyika yega yega iri kubayira manhomba idzodzi vanhu vabayiwe primary course yatinoti nhomba yekutanga neyechipiri wozoti woenda zvavo pane booster yatiri kutaura nayo zvanhasi asi chokwadi chiripo ndechekuti isu sehurumende tiri kuda kuti vanhu vese vabayirwe iyaya taiti 60% coverage iya tiri kuramba tichingomhanya nyaya tioda kuti coverage yedu yemacommunities yedu irambe ichingoenda pamberi ndo zvinotibatsira maererano nezvetinoziva zvepublic health
mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare pachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 kuti panyaya yemazita emapato nemicherechedzo yaanoshandisa anenge atanga ndiye anopuwa mvumo yekuzvishandisa musarudzo vanoti zvekunetsana vanoti zvekunetserana mazita hazvisi zvitsva sezvo zvakamboitika takapatsanurana MDC pachibuda pamwe mapato akaita seMDCT MDCN uye vanoti zvimwe chetezvo zvakaitika pakati pezanu ndonga nezanu PF vati anenge adomwa kekutanga mudare resarudzo kana kuti nomination court ndiye anoshandisa zita vakati kana paine bato rinenge riine chichemo rakasununguka kuenda kudare rinotonga nyaya dzesarudzo reelectoral court. Zvichakadaro kunyangwe hazvo dare repamusorosoro resupreme court rakati mutedzeri wemutungamiri webato remdc alliance vatendai biti nevamwe vavashanu vaimbenge vadzingwa mudare reparamende vachinzi vainge vabuda mubato repdp vachienda kumdc alliance vadzokere kudare reparamende hazvina kujeka kuti zvichafamba sei sezvo mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vainge vati nzvimbo dzavanomiririra dziitwe sarudzo dzemabi elections musi wa26 kurume. Nzvimbo dziri kumiririrwa nevatanhatu ava dzinoti Harare East, Pumula, Kambuzuma, Mutasa South, Mbizo neNkulumane. Vatanhatu ava vakadzingwa mudare mushure mekunge vaBenjamin Rukanda vaizviti ndivo munyori mukuru wePDP vanyora tsamba kudare reparamende vachiti vadzingwe. Dare reHigh Court rakamboti vabiti nevamwe vavo vadzokere kudare asi zvakaramba sezvo vaRukanda vainge vaenda kudare repamusorosoro. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vakamboudza Studio 7 kuti ivo vanongotevedzera zvinenge zvataurwa nematare. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamwe vakadzingwa navabiti vasettlement Chikwinya.
Hazvina kuti kashamadza nekuti vanotirwisa vari kungoenda kumatare kungonotambisa nguva yevanhu nenguva yedu vanofanira kunge tichimiririra vanhu muparliament saka kechishanu vachingonokundikana kumatare edzimota asi vanoramba vachidzokera nenyaya yekuti mutemo unowu wabvumidza kuapila kana kuti kusvitsa nyaya dzavo kumudarire pamusoro asi chokwadi chiripo ndechekuti nyaya chaiyo havana izvozvi ndoziva kuti nyange vakakundikana vanogona zvakare kudzokera zveneimwe nzira kuti tisangowana mukana wekunomiririra vanhu kumatare.
Saka kubva zvapuwa mutongo uyu makwanisa here kudzokera kumutauriri wedare kuti mumupire nyaya yenyu kuti mukwanise kudzoka kudare?
Takamupira nyaya yedu musi wa5 January. Vamunangabva vachibva vatotaura kuti kwaane mabi-elections musi wa6 January. Saka nekudaka kuti vamunangabva vataura kuti kwaane mabi-elections zvinobva zvatochinja mamiriro enyaya yacho yose. Magweta edu ari kuongorora kuti aone kuti zvingafambiswa sei kuti vamunangabva vaudze kuti vakadeedzera kuti ma6 aya achafaniri kuenda kumabi-election asiwo vakaenderera mberi nekumadeedzera kuti aende kumabi-election nekuti mukatarisa chidhindo chiri paya ndichemusi wa16 December asi vamunangabva vakazodeedzera musi wa6 January kuti ma6iwo aya ari matanhatu ngaaende kumabi-election. Zvinongoratidza kuti nyika yedu panyaya dzekutevedza mutemo idzi inyaya yekungoti uri kubva kumba kwamaivani kana zvichinge zvichida kunge zvichifevha ivona navamonzora vanoita sekuda kwaizvozvo zvikange zvaakuda kuti zvichifevha vanhu vanombunyikiti saka haitisi tangogadzirira kutinde kumabi-election ndizvo yagadzirira Zimbabwe yose yagadzirira vanhu vose vari kuti ngaadinda hake mukomana.
Asi ivo vamudhenda vakapindura here tsamba yamakavanyorera kusvika pari zvino?
Ndisungi vanenge vachine mukana wekupindura nekuti takavapaka musi wa5 January. Musi wa6 January mukuru wavo anovapurezidendi ndobva atoti ma6 aya atova vakanti saka handifungi kuti vanenge ukatovabvunza izvozvo vanenge vakutokuudza kuti inini maoko angu anenge asungwa. Saka vezimba vedu wei ngatitingogadzirirai mabi-election. Tangovapo ndechekuti tangomirira tsuri kubva kumukuru wepuresidendi Jacamisa tinenge tichishandisa zita ripi tine masembles ati toudza vanhu tofamba tichiudza vanhu kuti budai neuwandu hwenyu.
Vasettlement Chikwinya vaimbomirira Mbizo mudare reparamende vasati vadzingwa vachitaura vari parunare kukwekwe. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wehurumende yeSomalia vaMohammad Ibrahim Mwalimu vakuwara nhasi mushure mekunge mumwe munhu anga akazvipakatira nebhambo amhanyira pange paine motokari yavo ndokuriputisa muguta guru renyika iyi reMogadishu. VaMwalimu vaimbova mutori wenhau weBBC uye akandeke chitatu vachida kuurayiwa. chikwata chinopfurikidza mwero cheAlshabab chati ndicho chaita izvi. Mumwe murume ainga pamba vatenderi vana musinagogue kuTexas muAmerica kwemaava gumi akaurayiwa nematikitiva eFBI nezuro. Murume wekupamba vanhu uyu anonzi aida kuti America isunungure amai Afia Siddiq chizvarwa chekuPakistan chakasungwa muAfghanistan ndokutongerwa kugara mujeri kwemakore makumi masere nematanhatu muna 2010 mushure mekubatwa nemhosva yekupfuura mauto emuAmerica muAfghanistan. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tiri kutaura nemukuru wesangano reLaw Veiled Media Trust vaPassmore Ndlovu, avo vari kushanda mumaruwa nevechidiki vanotaura chichangani kuchiredzi.
Tinoita maprograms mukati akawanda nevechidiki akashi kuti tiri kufokasa nemaareas ari kuLaw Veiled kuchiredzi. And ingati sangano redu reLaw Veiled Media Trust tinosimudzira vechidiki tichitarisa yatingati isusu access to information, freedom of expression, and digital participation and rights. Ipapo ndobva tichiri tichiti vechidiki tiri kutarisa kuti vane mukana here wekusimukira pamabasa vanoita, tichitarisikana nebuda patingati paometro muchadenga vana indaneta. Nekudaro tinoita isusu matraining nevechidiki on digital like digital skills.
Asi zviri kukwanisika here kuti musangane nevechidiki ava munguva ino yekupararira kwechirwere cheCOVID-19 hurumende ichirambidzawo kuungana?
Kuburikidza nedenda reCOVID-19 hatina kumbenge tawana mukana wekupinda nemacommunities tichitaura akaita matraining edu physically, but we have been doing maonline programs navo. Tangine tichiita matraining on social media management kazhinji tangashanda nemaartists ari kuchiredzi. Satina vakawandawo vari kuratidzawo kubatawo nekuratidzawo kusimudzirikawo through maprograms acho iwayo. And then tine maprograms iwo zvekare akafanana ne tinoitawo mapodcast, tinoitawo information dissemination.
Munenge muchibata nyaya dzakaita sei apa?
Tinoita sandati senenzani. So panguva ino yeCOVID-19 tine zvirongwa zvedu zvatinoitawo ari mapodcast, tichiita like matranslations information zvese zvingada kunge zvichizikanwa necommunity pamusoro pedenda iroro. Tinoziva chese kuti it's a minority group yekuti vanhu vazhinjiwo vanenge vasingaziviwo, because information zhinji kwamablessing inowanika iri muenglish.
Imi munenge maakuita sei apa?
Saka isusu basa redu ndiri kumeka sure kuti vanhu vanowana information nerurimi rwavo. Tinomeka sure kuti vanhu vanowanawo reliable information. Mazuva ano tiri kurarama tiri munguva iya yedigital age yekuti akawanda mashoko ari kufambiswa pamhepo nevanhu, mamwe asiri echokwadi. Saka tinodzidzisawo futi ndingati vechidiki on digital ndingati media literacy kuti vakwanise kuinterpreta like the text information yavanoona pasocial media kana mawhatsapp group. Vanofanira kunge vachiziva kupatsanura ndati information iri reliable neinformation isiri reliable. Sando mamwe maprograms atinoita nevechidiki.
Zvii zvimwe zvamuri kutarisirawo kuita mugore rino ra 2022 ratichangopinda here?
Ende ingati tichitangawo gore tiri kutarisira kunge tichishanda tine inonzi Action FM iri kuno kuchiredzi. Tiri kutarisira kunge tichishandawo navo tichitsigira ndati maproductions ezvirongwa zvevechidiki. Takaita musangano navo tikawirirana kuti tichinge tichishanda tese pagore rino kuti vachangotangawo. Saka tinotarisira kutiona kuti majority yevanoshanda paAvision FM havana vechidiki kumablessing. Vamwe vacho vachiri kudzidzirawo ndati zvekutegemera. Saka isusu chivimbo chedu kuti tinge tichishandawo navo tichiitawo matraining tichivadzidzisawo social media management kuti vange vachifambisawo mashoko nau dziri kubudiswa paredio. Zvinokwanisika futi kunge vachibvisa pamaplatforms avo ese. Zvekare tingati maartists anotarisirawo kusimudzirwawo through Action FM. Tinokwanisa kungewo tichishandawo navo isusu vechidiki vacho ivavo vakawanda vari kusimukira panyaya dzezvekuimba, mamodels nevamwe vanenge vari kwedu kuLaw Veiled kunoku. Saka tiri kushandawo navo zvose tichitendawo kuti pane nyonzi no yataka pindao yema registration ya ranazi kwa chiona kuti hurumende yakataura kuti vakasununguka kunjira chishanda nema community radios saka ngati chirimbo chedu susu kuti tichibatana navo zvekare chishanda kusimudzira ngati community broadcasting kuno kukuchirei asi tichitarisa isu kuti vechidiki vakuwana mukana yakaenzana here
sei izvozvo zvakakosha
vange vachisimukira vachitaurawo nhunha dzavo vachitaurawo mabasa akawanda akasiyana siyana avanoita tichishandawo nemaorganisations ngati ese anoitawo nezvevana asi tichitarisa isusu broadcasting tine imwe program yatiri kuita futi yatiri kudzidzisa macreatives aita financial sustainability for creatives
zvii zvamunenge muchitarisa
tikutarisa isusu kuti vacho vari kuita nezvemitambo kana kuti ngati maartist vari kusimukirawo here nemabasa avari kuita kana uri muimbi ari kuonawo here cheuviri kubudikidza nenzio dzavo dzavari kuimba idzodzo kana vari vamaactors vari kuonawo here cheuviri kumabasa avo vari kuita
mukuru wesangano relaw veld media trust vapasimon dlovu vari parunare kuchiredzi iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
Jesu simba
makadini vatereri ini ndiri Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero tisingapedzi nguva nhasi tine mubvunzo unobva kuna Gogo makadini Gogo bvunza henyu mubvunzo wenyu
mayadikwa wange kuno kundosimba zvangu ndini Gogo ndiri kuno kuSouth Africa mubvunzo wangu unoti sei tichiti amen kana tapedza kunyengetera uyezve izvire kuti amen zvinomborevechi ndapedza hangu ndingafari chose mukandipindurawo mubvunzo wangu musikire zvakanaka
kuti batsira nemhinduro kumubvunzo uyu tina Reverend Leve Kadenge Reverend Kadenge batsira ivo Gogo ava netsananguro yemubvunzo wavo
ndoda kutenda zvikuru nemubvunzo wamai ava vati sei tichiti amen ameni rinogona kutaurwa nepakawanda vanhu vachireva zvakawanda asi kana vari makristu vachiti amen vanoreva ivo kuti vanobvumirana nazvo zvaitika ingava iri mharidzo ungava uri munamato kungava kuri zvimwewo zvinenge zvaitwa mukereke vakabvumirana nazvo vanoshandisa zita rokuti amen kunge kubvuma kuti hongu ndizvo tinotenda mwari basi vamwe vanhu havashandisi varari kuti amen vanongosiya pakadaro vangonyarara zviri kwavariwo saka mutsitenderi zita rokuti amen kana kuti isu rokuti amen rakangoiswawo zvokuti vamwe vanongoritaura vasinganyatsoziva kuti zvinorevechii vachingoti kuti amen kupedzisira nokubvumirana nezvinhu zvinenge zvaitwa kungava muparidza achiparidza akataura zvaunobvumirana nazvo unogona kungoti simuka uri pauri uchiti amen kureva kuti ndibvumirana nazvo
pane imwe zvetsananguro yeizvi iri here Reverend
kune kumwe kutsanangurwa kungangoitwa izwi iri hatingakutauri pano nokuti haisi nguva yacho asi nguva yatinayo ndeyokungotaura kuti vanhu vari kubvumirana nazvo izvo zvinhu zvanga zvichitaurwa zvanga zvichiitwa saka toti amen
izwi iri tinogona kurishandisa pose pose here kana kuti tinongorishandisa mune zvekereke chete
hongu tinogona kurishandisa pose pose nokuti isu takambopinda mumabhawa muchikurukura zvenyu unonzwa umwe achiti shamwari ihemeni iyoyeyo ihemeni kureva kuti ari kubvumirana nezviri kutaurwa panguva iyoyo saka mangoona ratopinda mbawa raakutonzi ihemeni iyoyo kureva kuti amen iyoyo saka ndoona zvisinganyanyo kushamisa zvazvo nokuti varairi semavara ese anongogadzetswa nevanhu obva angotaura zvinhu vanhu vakangobvumirana nazvo zvatofamba yatopinda pese saka muchinzwa vanhu vachitaura sokusokudaro nyangwe pasiri mchechi asi kazhinji tinaitora iso kuti kana munhu ati amen ato vemukereke saka hazvitishamise kuti iyo vanoti amen iyoyo vari kumakereke uko vane ukama nechechi kunyangwe zvavo vachimadoro saka ni vakaritora kuchechi vakarishandisa mu environment yavagere.
Amen. Tinovimba kuti gogo vazvinzira voga tsananguro yakapiwa iyi. Reverend Kadenge, tinokutendai zvikuru.
Thank you.
Vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe, tumire maaudio enyu kune zvechitendero pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti musara zvakanaka.
Tenda Tanono Kawande uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo tombotarisa zviri kubuda kubva kuCameroon kuri kutambirwa mitambo yeAfrica Nations Cup 2021. Mali yaita mangange 1-1 neGambia. Uye mimwe mitambo iri kutambwa pari zvino inosanganisira Tunisia ne Mauritania, Ivory Coast ne Sierra Leone, Kozoti Algeria ne Equatorial Guinea. Zimbabwe iyo yakatobuda mumakwikwi aya ichatamba mutambo wekupedzisira ne Guinea nemusi wechipiri. Samsure nao zvakare wandu wevari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 woderera zvishoma. Sachigaro weZek otaura Sachigaro weZek amai Priscilla Chigumba votaura nezvekutatsurana kweMDCT neMDC Alliance panyaya yezita. Tabva tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dze isiNdebele.
Soku izika disenda baku VOA iNdebele.